mupurisa akaferefeta nyaya pamhosva iri kupomerwa Scala yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvinomhirizhonga mukati muna Chikunguru 2020 vaEdmore Nanga vaudza dare kuti mashoko akashandiswa navaScala pavhidhiyo nemazwi akatakwa pahurukuro yavakaita paindanet nesangano renhau rezimu ai anoratidza kuti vaScala vakakurudzira mhirizhonga. Varunanga vati izwi rakashandiswa navaScala rekuti fight mumashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi iyo inobuda vaScala vari musango rinoreva kuti vaScala vaikurudzira mhirizhonga. Vati mashoko akataurwa nemutori wenhau wezimu ai mashoko akatapwa nesangano iri muhurukuro yaro navaScala ekuti vaScala vave nemakore 21 vachirwira vanhu vemuZimbabwe uye kukurudzira kwavakaita kuti veruzhinji vatevere mutsoka dzevaimbwa mutungamiri weCuba vaFidel Castro anoratidza kuti vaScala vaikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende. Varunanga vati zvakataurwa navaScala kuti vakanga vakumbirwa nebato reEFF Zimbabwe kuti vatsigire kuratidzira kwaida kuitwa nebato iri kumuganhu weZimbabwe neSouth Africa kuri kudivi reSouth Africa ndoumwe munongedzo wekuti vaScala vaida zvemhirizhonga. Asi rimwe remagweta avaScala vaJeremiah Bhamu vati dare remuno haringakwanisi kutonga nyaya dzokuSouth Africa. VaBhamu vatiwo mhosva iri kupomerwa vaScala ndeye kungofungidzira sezvo vachiti hapana chinobatika chekuti vaScala vanganzi vakapara mhosva. Vachibvunzurudzwa nemuchuchisi wenyaya iyi muzvare tendaizvo nhai varunanga vati vaziva vaScala kwemakore uye vati pisiyano uripo pamazwi anonzi ndeavaScala ari pavhidhiyo nepamashoko akatapwa wakakonzerwa nekuti mashoko akatapwa aya akatapwa pavaitaura panhare. Mutongi wedare ati nyaya iyi igodzoka kudare nemuvhuro mushure mekunge vachuchisi vati vakabatikana masikati anhasi kuti nyaya iyi ienderere mberi. VaBhamu vati havasi kufara nekunonoka kufamba kuri kuita nyaya iyi.
Vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dza1:15 asi tazongonzwa vachuchisi vachiti vane zvimwe zvavanofanira kunge vachiita na1:30 masikati ano ndosaka nyazofudzwa ichienderera mberi. Chatongoona uye chatikunyunyuta nezvazvo ndechekuti vachuchisi vaakuzvidza dare vari kuzvidza kodzero dzevanhu vakuita zvavanoda mumatare izvozvo havasi kuda kuti nyaya ipere.
VaScala vari kutarisirwa mudare mangwana pane imwe nyaya yavanonzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato reCCC yekunyatsine muzvare moBlessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vapaya zijamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare kutongwa kwevakafanobata chigaro chemutauro weCCC muzvare Fadzai Mahere pamhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo kwaenderera mberi nhasi muzvare Mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko ekuti pane mwana ane 2 akafa mushure mekurohwa nemapurisa pakanetsana mapurisa nevemakombi muHarare muna 2021. Gweta ramuzvare Mahere vaChris Nike vanotsanangura zvaitika mudare.
Fadzai Mahere apuwa mukana wekuti atsanangure zvakanyatsoitika musi waari kunzi akapara mhosva. Apuwa zvakare mukana wekuti aratidze vhidhiyo iyo yezvakaitika musi waainzi akafambisa mashoko ekunyepa. Fadzai anovimba kuti vhidhiyo iyi inonyatsoratidza pachena kuti mashoko aakafambisa paTwitter anga asiri emanyepo. Zvaakafambisa paTwitter mashoko aakangotorawo kubva pavhidhiyo yaitenderera mumamana akasiyana-siyana.
Mapurisa akazoburitsa mashoko achiti mwana uyo haana kufa. Mumwe akasungwa nemhosva iyi mutori wenhau Hope Uchimono uyo akawanikwa asina mhosva nematare mushure mekunge hurumende yawanikwa ichishandisa mutemo wakabviswa mumagwaro emitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.